A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, February 19th, 2020. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And as usual, we would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight, we are discussing about the demonstrations that took place in Harare today, sparked by the spiraling cost of living.
A handful of MDC youths were joined by dozens of Harare residents in a protest that lasted about 30 minutes before police disrupted it by lobbing tear gas canisters into the crowd.
No arrests were reported at the time of going on air.
The spontaneous protest comes barely a few hours before MDC leader Nelson Chamisa told a press conference that he will be leading protests from the front.
Chamisa said his tour of the country had revealed that people are now fed up with the government's failure to resuscitate the economy.
Just yesterday, Zimbabweans faced a new round of price increases and some basic commodities like the staple maize meal remained scarce.
And let's take a listen to what Chamisa said in a press conference in Harare today.
People are actually saying, President Chamisa, you are wasting time with these people. They are deaf and dumb. They will not say a thing to you. They will not listen to you. Let's just deal with them. President, give us a signal. That's what they say. And I'm telling them, look, we must give people chance. As a leader, we must always make sure that we give people chance. They're saying, no, we don't have any peace. So this peace you want to give a chance is not there. There's no peace in our pockets, no peace in our stomachs, no peace in our homes, no peace in our marriages, there's no peace at workplaces, even weddings, there's no peace. So what peace are you talking about? Let's just do what has to be done. And people are ready. And now I'm almost joining that chorus. Let's do what has to be done.
That there was the MDC leader, Nelson Chamisa, addressing a press conference in Harare today.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m. And remember, we are also streaming our shows on our Facebook pages right now, VOA Ndebele, VOA Shona, and of course, VOA Zimbabwe.
Ongo wadiwa watereri ne watariri nasi mchirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum. Atisi kunyanyo tarisa zvirikuitika mudiaspora chete, tirikutarisa zvirikuitika pasi rose. Takanangana nekuratidzira kwaitwa muHarare nhasi nevechidiki veMDC vazopedzisira vabatanawo nevamwe vanga vachipindirawo mukuratidzira ikoko. Nyaya yaita kuti vakomana vechidiki nevasikana vechidiki vapinde mumugwagwa vemuHarare hanzi kuoma kweupenyu, mitengo yezvinhu kukwira uye kusagadzikana kwakangoita zvinhu munyaya dzeupfumi munyika kwaita kuti vanhu vanongesvosve nemuromo. Tanzwawo mutungamiri webato iro weMDC Nelson Chamisa vachitaurawo kuti vakatenderera matunhu ose enyika ari gumi vachinzwa zviri kusangana nevanhu. Vakanzwa nyaya imwe chete yekuti zvinhu zvakaoma, vanhu vari kushupika, vari kunonga svosve nemuromo. Vakati iwo kana pachezvavo vakapedzisira vabatanidzira navo nekwaya yaiimba iyo yekuti zvinhu zvaoma. Nekudaro vari kuti aiwa kuzvigona kupinda mumigwagwa vanhu vachiratidzira. Ndo zvabva zvaitwa nevechidiki vebato ravo. Toda kunzwawo imi kwamuri kuti muri kuona sei kuti matambudziko ari munyika anga achigadzirisika, angagadziriswa sei, Chris?
Yebo Jonga, ye limzwile ke zvulukandaba uJonga uti yena lamhlanje siyaxoxa ye ngokwenzakala njengoba lisazi ubana uhlelo lolu ngule diaspora, kodwa ke lamhlanje sithe hayi iZimbabwe ikhanya ayihlalisekanga kuhle ukuthi sikhanya sixoxa ngokwemazweni khona ekhaya kusitsha hatshi bo. Lamhlanje ke sifuna ukuthi sikhangele ke okwenzakale lamhlanje ntambama eHarare lapho okutshengisele khona abantu. Kuthiwa kona bekulexuku labasekeli be-MDC abasakhulayo kade belomhlangano e-Harvest House bathi bewuqeda baphuma phandle bathi hayi sesiledlabuzane esiliphiwe ke ngumongameli wethu. Umongameli wabo ke umnumzana Chamisa ubize intatheli zindaba wazitshela ukubana ikwenzakale elizweni lokhu hayi kungani kulobunzima obukhulu kakhulu osebufuna ukuthi abantu babophe ziqine bangene ezitaladeni batshengisele bathi hayi okungayisikufa ikuphi sesidiniwe sesikhathele ye siyazi ukubana bakhona bathi hayi ayisiyo ke indlela yokuthi kulungisiswe kulokukhulumelana kodwa ukukhulumelana okukhona kuthiwa ngokwePollard okungafunwa ke nguye umnumzana Chamisa. Yiko ke siyaxoxa lamhlanje ngendaba ezijiyeneyo eziphathelane lakhona lokhu nje ukutshengisela ye okwakathesi sesilomunye womhlonitshwa wethu esinxusileyo jonga
Ongo Parisino Tava newe chidiki we Baturezano PF wa pinda mchurongwa wanoe kwa wa gakanjige. Wa gakanjige nofunga ndirogo na unge ndiru kangansa zita ndiru kumbira mundi gazirise. Rino fana unge richinzi chi zita e?
Rino nzi Alex Gakanje.
Gakanje.
Gakanje krebu ye.
Ye, noti kwedu isu kwa mchokoro negara agunzi gakanjige. Ayi watinotenda mkoma Alex mune chigaro chipi kuzano PF
ndiku district
ku district ayi watinotenda zvikuru tichitenda kuwana nguva yamaita kuti munge muchipinda muchirongwa chedu tichikurukura pamusoro pe zviri kuitika munyika tichitangira pakuratidzira kwaitwa nevechidiki veMDC tanzwa vachiti vapinda mugwagwa nekuti upenyu huri kuoma zvinhu zviri kuoma mitengo yezvinhu iri kukwira mari dziri kutambirwa nevanhu dziri pasi hanzi nemwe wechidiki vatambotaura naiwe MDC hanzi mhuri zhinji dzakungorarama nekutengesa vanhu vamavhenda muupenyu imiwo munoti iwo
nhau inoda kutanga kunzwisiswa ndeyekuziva chinangwa chaita kuti vanhu havaratidzire hazvinei nekumirira vanhu kana nekutambura kuri kuita vanhu asi zvine chekuita neshungu dzavainadzo dzekuda kuratidza pasi rose kuti vane chaunga chinovateera uye inzira yavari kuratidza nayo kuramba zvakabuda mutarudzo dzegore ra2018 saka nazvigarisiro hazvifaniri kutariswa kuti vari kuzviitira kubatana nemhuri yezimbabwe iri kutambura nenhamo yavakakonzeresawo ivo pachavo vachivimbisa munguva dzesarudzo kuti kana vakasakunda varivo vachapinda mastreet vachiratidzira kuti nyika inorege kutongeka kuti kushaiko vanoda kuita ushamwari nenyika ino saka ndakatarisa zvavaita nhasi neushoma hwavanga vainawo zviri pachena kuti mhuri yezimbabwe haichadi kubatana nevanhu vanoda kuishandisa kuti vawane kuzivikanwa munhau dzezvematongerwo enyika kuti varatidze shamwari dzavo dzemhiri kuti aiwa tine chaunga chinotiteera nokudaro iri idanho randingati zvinhu zvaitwa nevanhu vane kudzimbikana pamwoyo nevanhu vakaita semunhu uya ari parufu wekuti haana chaanogona kubatsira nacho kuti rufu rwuendere mberi asi anogona kunobveura bhodho resadza achiti nekuti maita dzimwe sarudzo nemamwe madhisizhenzi musina kundikonsauta asi vanhu havagona kukonsauta munhu asina chaanogona kuzokondribhuta saka zvaitwa nevechidiki vebato renzisi chinhu chinonyadzisa zvikuru nekuti hakuchina munhu ari kuvateera kana mukabvunza vanga vari mumuguta reHarare maitiro ava kuita mhirizhonga ivo vachiti ibato rinokurudzira kuchengetwa kwebumbiro remutemo kuratidzira kunoitwa kana wawana tembedzo kubva kune vemapurisa uchitsanangura chikonzero chauri kubira kuratidzira saka ava vanhu vangofana nehuku dzatekwa musoro dzisisina zvadzichakwanisa kuita
regai tinzwe tabatana zvakare nemutungamiri wevechidiki mudunhu reHarare mubato reMDC vaStanley Manyenga vapindawo muchirongwa tinogamuchirai muchirongwa chedu vaManyenga
tinotenda
thank you so much maybe Chris we can ask him your first question
yes sir Mr. Manyenga welcome to the show
yes I can hear you Mr. Chris
okay uyakhuluma yini kana kuti munongotaura chete
shorter than Chirungu.
Okay. Yeah, so Mr. Manyenga, can you tell us, we have on the other line here Mr. Alex Gakanje of ZANU-PF, and he says what happened today was uncalled for and it's not going to help in any way. He says that the demonstrations won't help anything in any way. What's your take on that?
No, my take is that people have reached to a point whereby maybe taking to the streets, they will be also ahead by the government. You find that last year people have been trying to find better ways of talking to the government to air their views, but everything has seemed to be suppressed. So people have reached to a point whereby even as an individual, you can't control them. Let's not do this, let's do that. People then decided to do what they did today.
Mm-hmm. So you think this will achieve anything?
To a certain extent, I think now that you see that Mr. Chris is on radio, he's trying to reason. I think it is that the people were trying to give him a message.
Mm-hmm.
And that is a starting point. When you see them on radio like this, it means that they've heard the call of the people and they want people to negotiate.
Mr. Gakanjike, maybe you can chip in there.
The issue with the small boys is that they haven't yet graduated to become politicians. They remain activists. This is the reason why MDC keep on losing elections, because, you know, a political party with activists will never win. So an activist is an individual who can support a certain agenda for a given period of time in order to make his or her stomach full. These are hunger-driven decisions. MDC has resorted to stomach-based kind of politics. Whatever they've done today, it's not something new. It's something they have been doing for quite a long time. But you agree with me, even Manyenga can agree with me, that momentum is now at minimum level. And in fact, people have ceased to support their agenda. That's why they've done it in smaller numbers. Only that they have become so much violent to the extent that if they do things, even if they are 10, they manage media. Like now they've engaged you, Studio 7, they get coverage, but whatever they are trying to do, they are looking in a dark room for a black cloth, which is not even there. The government will not be moved by what they've done. Elections are gone. We are now looking to 2023. Recently, the rally in Mbare, it was poor attendance. So what I simply mean is that whatever grievances that they have, the government already knows. The government understands that we are having economic difficulties. The government understands that people need jobs. It doesn't need a demonstration to communicate or to convey a message to the government. Sad news, even Manyenga was not there. There was no leader. You know, these leaders, they hide and expose innocent people to danger. Because whenever you provoke you provoke the law enforcement, they react. And Manyenga won't be there. Chamisa won't be there. So people now need to see Chamisa. People now need to see Manyenga at the forefront. So as long as these guys are playing behind the corridors, people are no longer taking them seriously. So whatever they are saying, there is no message to take home.
Thank you so much, Mr. Gakanje. Please do stay on the line. Before we go to Mr. Manyenga, we have our first caller, Mkoma George, from Mozambique. Mkoma George, Magadi.
Yeah, Tripo Magadi, Mkoma Blessing.
Ah, nice Blessing. I'm telling you, Butsu, don't you jonga kande miri.
Yeah, I'm going to go to the middle of this boss.
Ayo, watiruwa penye, tipe iwo pungwa zenyu, nasi vechidikiwe MDC, wapinda umekwa kwa shirati zira. Kunyanga asho kurati zira iwo kwa suparazu kwa nema purisa, kumaneru kunoku. Varukuti iwo nzara, inewanu, ndo ya itakuti iwanu, wapinda umekwa kwa apana chini chambo tumamunu, kunze kwe nzara. Imimu noti iwo?
Yeah, inize wuna wangu, ndo masho kwa chayo chayo, kuti chapinza wanu munga kwa nzara. Nikuti wega kwa hune nguri kwa unotungu zune mbeo daiwa ekiza niko chwein ndofunga imu mtao ni mpangwa iyo panda wano wanga wachi tungu sifambiro shao upo watungu tanga kutu chwein na watanga utungu manya kwa hizi mna ninga chwona iga kutu zvina zvina kumira musha kotongotumwa nedumbu rako kuti eyi iwe shama ita action yakadai yakadai kozvina zvina kumira musha tiri kunyika dzatiri dzinedzi nenyaya yekuti takatiza zvatakatiza uku nenyaya unongoona kuti eyi panyika musi kuraramika pari zvino mukatadza maexamination fees 190
asi mukoma George tanzwa kuti hurumende yateerera kuchema kwevanhu panyaya yemaexamination fees yadzikisa yadzosera pazvazviri kana kurivhesa saka iyo imwe nyaya inenge yatobuda iyo mukuratidzira kune kuchita vanhu
tichange tichiona anongotaura nemuromo zvinhu zvacho hamba mwana unonzwa zviita zvinoona ungotaura nzi taita zvakati but unongoona zvichiramba zvingoripo but I think ndokutotanga kuma protest anoona ramba achitongoita izvozvo zvinoita kuti aite something pressure
saka munosapota munotsigira nyaya yekuti vanhu varatidzire
vakaratidzira murunyararo toda kuti varatidze murunyararo kwete kuratidza vachidistroya zvinhu kana kuzekuzorovana but maprotest anotongoitika akaitwa mune zvakanaka tinomakurudzira ivaro.
Thank you so much. Mukoma George, that's our first caller. Mukoma George, vari kufona vari kuMozambique. Muri dunhu ripi kuMozambique?
Tiri kuBeira.
Beira. Aiwa, tinotenda Mukoma. Thank you so much.
Natenda zvangu.
Yes, Chris Mukoma George, who called from Beira, Mozambique, says he supports the protest and he says the exert pressure on the government for it to act.
Yes, Jonga, I think I heard him also saying that especially if they are peaceful, like the peaceful, one that
yes,
was...
he emphasized the peaceful demonstration.
Yeah, abasanda sikhuluma lamhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa ngodaba lokutshengisela okuyenziwe eHarare lamhlanje ngabasakhulayo bebandla leMDC abagcine bexhaswa ke nguZulu Mathupha layo ongenileyo baba baningi kakhulu abantu esitaladeni kodwa ke bacithwa ngamapolisa yiko esixoxa ngakho lamhlanje lingatshayela ke ucingo ku +1 202 465 0318 asixoxeni ke ngodaba lolu ecingweni silabahlonitshwa bethu esibanxusileyo umnumzana Alex Gaganje oyezano PF kunye lo mnumzana Stanley Manyenga oyebandla leMDC siyaxoxisana labo lani ke lilelungelo lokusitshayela ucingo sixoxe sonke jonga I heard that some of the people who joined in the demonstrations were actually coming from the combis, you know, the commuter omnibuses. They were complaining that the prices, the fares had gone up. So, Mr. Manyenga, what do you, how is the situation? How are the people coping, especially when you look at those basic things like, you know, commuter omnibus rides? And of course, let's not even talk about food.
I think Mr. Manyenga's line dropped.
Oh, it's dropped.
Yes, I'm not sure whether Mr. Gakanje is still on the phone. Aloha, Gakanje. So I think their lines, they both dropped. Yes, but you know what's interesting, Chris, is the spontaneous protest. Because maybe they managed to catch the police off guard because they said they sent the messages, letters, petitions to the police last year, but the police has been blocking the MDC from demonstrating, from holding rallies. So today they managed to maybe demonstrate for an hour or just below an hour, but before the police came in.
Yeah, that's interesting.
Yeah, but do you think that during that 1 hour they could have scored some points?
I think so, because I don't believe that there was not even one police officer. Remember, there's always some. I think they were overwhelmed. Maybe the numbers were just too much for them. So they decided, let's wait for backup before trying to break them up.
Let me see if we have any messages. Oh, okay, Mr. Gakanje is back on the phone, Chris. You can
Okay, Mr. Gakanje, welcome back.
It's okay, sir. Thank you.
Yes. Yeah, so now you said earlier on that the way that the MDC is behaving is mostly based on the stomach. But politics is based on the stomach. People are hungry. You know, when they are hungry, that's what they do. What do you make of that?
See,
You see, the issue here is an empty stomach is not a good advisor. You don't need to follow an empty stomach, especially with a scenario whereby somebody is taking advantage of your empty stomach to fill his or her own stomach. I'll tell you this. We have people in the MDC. There are people in the MDC party who do not have employment history. But those people are rich. We have guys from MDC who are building mansions, who are driving latest vehicles, but we do not know where those people went. This simply means that the guys are getting money out of using people. They take advantage of the situation in our people. Why? Because they are the guys who invited punitive measures, who have put us into this mess. So they did it intentionally, knowing that when people are hungry, and you influence people to demonstrate, you influence people to get in the streets, people will just do because our people are desperate. However, the government is doing every effort to feed these people, like you have responded to my brother who called from Mozambique, that the issue of exam fees was already responded to by the government. But these are people who do not appreciate government efforts in trying to deliver the basics that our population needs. So a demonstration, then, this is just their way of registering their displeasure, is their way of registering bitterness. But to the MDC group, is their way of harvesting money because some hostile embassies will then finance them, some set organization will feed into them.
Sorry, Mkoma, let me just bring in one of the MDC youth leaders in Harare province, Mr. Denford Ngadzore, because we are having problems reconnecting to Mr. Stanley Manyenga. Mr. Ngadzore, welcome to our show.
Thank you, Mkoma.
Yes, I think you heard what Mr. Alex Gakanje of ZANU-PF just said. He said MDC people, most of them, they are into politics, and they take this like their life career. And most of them, they drive nice cars. He does not know whether they have ever worked before. He thinks it's corruption, and corruption right through from you guys. What's your response to that?
But up now, no one has arrested. The only few people who are arrested in MDC, those are the people who actually are arrested by the court. And as a party, we don't tolerate any corruption. So, ZANU-PF, they want to try and equalize because ZANU-PF and MDC. It's a pro-poor party. You know, it's a band. My policies are a rombo. Could drive a motor with the economy in America.
Ivo vari kubirawo ani
Mbundo wangu rupachino, mbilo kupa imeza nisi. Paka hitu wa GNU, taka zuzona ya pera kutilacha misa wa kandewa kutema business na wamu kabi. Isi sinora mbuka bezi ni muna anopenga. Pirikuti inini, kana lanu, waini zichemo ne urumende, hava pinde mumi kwa kwa kunu rati grasu, yuko mbekwe mchemo kana ziko nzero zao ziri zichoko. Ata kuti matore MDC, raka wambu kwa pamsoro pe unu, weku chikora bumbire mchemo, nekuti ndozi nova pamkurumbira, waka chikora bumbire mchemo, wano zia kuti mapulisa edu, hati kuti kuzere zao wano zikanga misu. Pawano, mapulisa pano pinda, achita bring back law and order. Iwa nwa wachema wachiti chiku zanyiriwa. Asiwa wano MDC kana mutawatari sisa. Hakuna MDC anota akabiri wa nimba kwa mumba. Anono ripota kwa hafi sao. Wame inda kumapurisa mamwekete wa awano zopomera kuti arkeptati. Ati yezu mzwezu rikeptati. Mwana mtu usunga miri MDC mweke mabweta anoto ganza kuti wano gara wachi wina na uma tari edu mwosa. Tari matari haya. Angare zane piwe. Kunda edu sina gweta MDC rinu kunda mtadu. Saka awako manawa nongo ita maungi rata gabari sina chindita kwa apana kana chata. Ataura zikuti kubwa, kuna wanu wada externalize mari, ataura kuzikuti hakuna wanu wada sungwa. Izi zinongo wane madri pasi na mekuti zani wanu kuita uwele wada kusungwa. Asikuti umuna asungwe zinoda umbo uo. Asikuti kuti umuna ave mekiti kisti kuti ango noke zire kutu uwe aba, oba ato sungwa. Kaka kura tibira matri, kuna wata rugari ni mari wa kumana wendisi ya.
Chris, anzi, Mr. Ngadzore, wada kurespond.
Okay, so go ahead sir.
Matawile ya kumajwe zani wa kani. Ara maturo, because zinote zikana munorondo ino, kuti zani PF ndene basa, ro create employment. So mwana wate blema kutizo vanu MDC waso die, because ana wate pao kashanda. Njiwaye kuti ndona muziko, kusanchana kuma yuti MDC oru, onere ene wanarumi MDC. Inora tiza sembo ye nika kuti nika ine yese, haina na mabava. So that blame you, don't even give it MDC, give it to zani PF. That is a theory. Can I find all the driver motor or an amatadillo? Remember my Zimbabwe by their nature, they are hardworking, including on MDC. So I got driver motor, said it's too hardworking. But can I hear you? I have excellence in foreign currency. Now I have to sumay everything. President, you are going with Nangagwa. We are going to tell you that you go pinda. Kuti. Malisi, I have to say, 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 I have Kuna president wa Mugabe, wakataona iwe mbune, uri nyika ine yakacha 15 billion. Ende wanhu iwo zvakare vakanhongwa ipapo, vanhu vari muzanu PF, anova macompanies army, macompanies vakuve zvanu PF, including Obet Mpofu. So kana tichiti isusu zvanu PF inoba, we are not referring kwatiri isu kwatinokoma reference. We are actually confirming what your president is in Nangagwa, what Mugabe said before wakataona. It is true to see Jim Nangagwa. I can't announce that he lives around and over America. Rotangan is my officials, my minister. No one could stand up here.
Pagauma po Christmas. I think we have a caller, Chris.
Yes, it's Lumla Lili Chonga. Yeah, so I want to get out there. Ye ungasiphathisa kuhle.
Yebo mina ombono wami uthi abona le nto ama strike ya ayona it's a punch but ngoba uthi kakhulu simaza abantu bali mazisa abantu kakhulu ngoba uhulumeni lokhona akana ndaba nabantu akabazwela abantu ngamashayo.
Manje hello.
I think his line dropped.
Mm.
Yes, I think it's name terrorist that I end up with Tinam comma Andrew Reparunare. Hello?
Mkoma Jonga Zise.
I want to rumpen Mkoma Andrew. Mrufona Murgupi.
Cape Town, Mkoma.
Cape Town, South Africa.
Yebo.
I want
to rumpen Zanu Zuta Rapa Sakar, Genbo Pindra Baba, our Pagos and Pandita.
Eh.
Zokuti ngati zvitere zvakanaka nokuti kutaura kwatiri kuita uku zvokuti pedzera nguva ende zvano iri kuti MDC iri kukanganisa saka kana uchiti iri kukanganisa papi nokuti tese tiri kuda zvino zvakanaka hakusiti kwai uyu wataura zvanzi zvaipa iye achiti ngatiite zvakanaka saka vanhu vakaratidzira hazvisi kuti kwai vari kutanga mirizhonga haiwa varukuti ratidzira zvino zvokuti zvino izviri kuti omera saka tienda kupi nokuti takaenda muSouth Africa macho matiri munomu atira kumira zvakanaka epari zvino zvika vanhu vari kuvengwa zvimwe zvisingaiti zvokuti makada kuteerera music inongotaura nemunhu wekuZimbabwe munhu wekuZimbabwe munhu wekuZimbabwe azvimbotaura kunze kwai munhu ari kubva kuChina chichi munhu wekuZimbabwe saka ava baba vabva kuzano avaka ngavanzwisise nokuti tese tiri vanhu vemuZimbabwe saka ngati kana zvakadaro ngatipinde futi maelections kana vachitika MDC iri kuita mirizho kwaka tingati ngatiite futi imwe politiki kuti ngakutange futi maelections nokuti maelections akaitwa aya akuzvisisi kuti kwai zano yakawina munanga kwe zvakaswaipwa zvinhu zvese zvatakaona kana nyika dzese dzakazviona
asingakaswaipwa
zvinhu zvese
mukoma Andrew
saka kana ivo vane nharo futi ngatipinde futi maelections epari zvino
mukoma Andrew ndikubatei muromo kuti panzvimbo yekuti munge muchidzokera kunoita dzimwe sarudzo kana muine humbowo kuti pane zvakasuwaipwa madii kungoenda kumatare nokuti takaona MDC yakaenda kuconstitutional court nyaya yakanzi yaraswa neconstitutional court ikoko vamunangagwa vakanzi ndo mutungamiri
munoona papa zvakungozvongotarisirana pasi zviya hapana munhu akavhota ningiriki akavhota ningiriki munangagwa hakuna mukoma jonga ntiuya kunyeperai ende
kusanganisira navagakanja
zvine nharo mukati nokuti vanhu vari kutambura hazvisi zvakapera tingoramba chete tingotaura chinhu chimwe mukoma jonga akada kuti timonasomutarisa maningirika hapana chimwe chinhu chinoti munhu wemuZimbabwe ari kukomplena asitaura chimwe chete ari kutaura nzara nekutambura chino chimwe saka toenda kupi
maita mukoma Andrew ndofunga tichapa mukana vadare vedu vapindure ndofunga vangadzori varoda kukasika kubuda muchirongwa regai timbovapa mukana tisati taenda kuna vagakanja
ya nyaya yekuratidzira inoratidza kuti izvo even assembly seHarare province tiri kuziva zvinyito zvevanhu so nhasi ndo nhanga nyaya yekuti tikwanise kupa vanhu chaingodiwa chete was to provide leadership but matambudziko ari munyika ari muHarare vanhu vese ari kutambura that's why kubva nezvino tangoronga chirongwa ichi vanhu vachinge vajoina kwatabuda kwatabva ikoko tichipinda mumusiriki kwaita vanhu vakawanda chose vajoina kudambudziko ratinaro ndo rine vanhu ivavo dambudziko ratinaro ndo rine mavhenda ndo rine vabereki vedu ndo rine mastudenti ndo rine munhu wese so chirongwa ichi chirongwa chichauya every week every day asi I want to tell you one thing kumajonga isusu pano takamboedza chose kunoita mapurisa semusangano but ndakazoona kuti mapurisa is now in extension yezanup f zvaratidze kuti izvo we cannot apply or notify mapurisa vatinofungidze kuti izvo they are working in zanup f because zanup f is our competitor zanup f rigged election zanup f ndo vatitofa kuti tibvise so therefore we have make sure that izvo hatichakwanisi kuti vanotify kusvika mapurisa vavifoma vava mapurisa estate vasiri partisans
Thank you so much, Chris. Ndofunga vagakanje vatomirira kuti vapindure.
Yes, Mr. Gakanje, please go ahead.
Dambudziko rine mwana uyu rakakura handa kubatsirwa. Ari kuti iye kudrive motikari zvinoreva kuti vana veZimbabwe vanoshanda nekuti dzadrivewa kuMDC dzikadrivewa kuZANU-P dzabiwa dzikadrivewa kuMDC kushanda nesimba, number one. Number two, nyaya yedu iri pakuti ratidziro yaitwa nhasi haisi pamutemo bumbiro redu remutemo rinotaura kuti zvinotenderwa kuratidzira murunyararo mushure maunge wanyorera kumapurisa vokupa tendero mapurisa zvavanoita vanotarisa kuti zvauda kuita hazvisi kuzokanganisa kodzero dzevamwe here ndine hama yangu yabva kutaura ichiti maelections akabirirwa ndoba ndakuudzai sekutanga kuti chinangwa chevanhu havachikuratidzira hachinei nekugara kwevanhu munyika ino chinei nekuedza kuzivisa pasi rose kuti tisu taikodzera kutonga asi hatisirisu takazotonga zvamavo ndo zvakanaka kuti kana muchitini makabirirwa musarudzo kudaika nehumbowomo takabirirwa apa iye zvino kumwe nezvu vakaita mavhoti makumi maviri nemanomwe 27 muchirungu vakadyiwa nemunhu weZANU-P anga ari kumaover 1000 havazotaura zveregging ndanzi vaikotamisa kachiti hatinei nezvekumwe nezvi tinotarisa national election asi vanhu ivavo more than 1000 vakavhotera ZANU-P vekumwe nezvi vekuuzumba vekuepwe vekubvinura ndo vanoita kuti president vamunangagwa vahwine saka ava vanhu vane pfungwa yavo yekurambira nezvakabuda musarudzo asi chandinovatsiura nekuvadzidza ndechekuti havafaniri kutyora mutemo wodada sezvauri nekuti mangwana vakamuka vari kumapurisa tozova ndozvavanotsvaga zvekusunga
iye zvino zvavaita izvi ari kuganza kuti taita tatobudira mangwana inenge yamhosva ndo panobva pacha ana American embassy votanga kuandoka funding vachiti mapurisa ari kudzvanyirira vanhu asi inaitawo nyika here isina mutemo yekuti munhu anotaura kuti tangoratidzira patinoda asi zvisinei regaindivapeyandiro ratidziro chaiyo chaiyo iri munzira kuuya kune zvatiri kurongawo isu zvinoita kuti nyika ikwanise kuzandari pakanzuru nhasi kanzuru iri kupa vanhu mvura ine green meya wemgc anonzi Herbert Gomba abvuma kuti mvura yatiri kupa vanhu haisi up to standard yekuti imwe akanzi neumwe wechidiki imwa mvura iyi wakati tepone nemwe unoshamisa kuti kanzuru yake inotenga mineral water kana kanzuru ichitobvuma kuti tiri kupai mvura isingaiti chaari kutaura kuti kanzuru iri kupefoma chii makamboonepi kanzuru inoti inoita wedhibhure $15 million mawekazi acho ari kumboshanda kupi saka muchidimbu ratidziro yaitwa vana vezimbabwe vanofanira kunzwisisa kuti izvi zviri kuitwa nehuku yakachekwa musoro isisina direction iri kungopaparika nekuda kuedza kutsvaga kuti vaone kurarama nekuti vanhu vemgc vanorarama nemhirizhonga kana vakaita runyarara havararami kana vakaita runyarara havaita relevance saka hapana chisvimi chavari kumbotaurao
thank you so much vagakanji rambai muri parunhare timbotora muteereri tina mukoma richman vari parunhare
hallo
mukoma richman makadii
makasimba here
aiwa zvinofadza kumbotsikwa neshoroma pachirongwa richman
vagona
tipeiwo pfungwa dzenyu mukoma
ndaida kubvunzawo vakuru avari kutaura vanobva
vagakanje
vari kumborarama munyika ipi vakuru ava
vari muharare
apa hakusina mwana mudiki vanotaura zvavanotaura zvekugotswa tsuro izvi pachake pachake pacho richoni mbavha munhu iyeye mbavha iyeye izanipeti iyeye
handizive
kutiimbavha mirandipedzi
ndaida kuti ndikuudzei kuti hatisizve kutukanai wakungotaura mapoins enyu
nyika yese zimbabwe tinofanira kuti maguta yese vanofanira kuitira izvozvo tofanira vanofanira kudemostra murunyararo hatii mhirizhonga ivo pachava nezanopezo ndevane ropa mumaoko vanhu vavakauraya vakawandisa bot pachake nepfungwa dzakadzitira muche nezvaakutaura izvozvo bodzautaura zvisina mutoro wese
regai tivape mukana vakupindurei musabva pachirongwa rambai muri parunhare rambai muri parunhare mukoma richman
anotaura kuti kachamisa kaanozabatana nekapi kanotaura zvane basa rese mani
mukoma richman regai tipe mukana vagakanje vakupindurei
kunga wane tikuti vagakanje wani kana kuti kachamisa kuita sei kwacho takaa tichiti kaidhisi kaidhisizo
vagakanje pane munhu atsamwa akumamunhu regai tumirai vapindure varichman mukoma gakanje pindurai tinzwa
nyaya iripo yakareruka mukoma dai zvano pf ichiuraya iye richman ari kutaurisa dai asiri mupenyu dai kusina munhu anonzi tendai bichi dai kusina munhu anonzi nelson chamisa dai kusisina munhu anonzi jobus kara dai zvano pf yaiuraya zvisinei ndiri kuedza kukuonesai kuti vanhu ava vebato rinonzi mgc pfungwa yavakasiyirwa navatsangirai vakatadza kuivandudza mukatarisa malines of argument avo kubva muna 99 kusvika nhasi akangofanana ndiri kuti if people have a reason to demonstrate constitutionally according to the constitution which they claim to be champions of they should apply to the Zimbabwe Republic police formally. They are responded formally the same way they were given the permission to have their rally in Mbare. They do it peacefully, but because they know that they don't do peaceful demonstrations, they infringe other people's rights because they are demonstrations. They do not want a formal approval so as to please their external handlers. Kana vaine zvichemo izvi nevakada kuita padistrict
mukoma gakanje just interrupt you the two the mdc gentlemen they mentioned that they have tried to approach the police for permission to demonstrate or to inform the police that they are planning to hold demonstrations but they have been turned down and I think they have been complaining of being turned down by the police for the past 5-6 months or so.
Understand? They had a rally in Mbare recently. The police cleared them. What the police does is that, as not being a police officer,
It's not like you apply now and you expect them to clear you, because there are a lot of considerations that they make. What I'm saying is, I know these MDC guys, they didn't mean that they applied. We could just see the application letter flying all over on social media. They have now resorted to violence because they think violence will justify their cause. How is violence going to justify their cause? If you remember on August 1, they say that innocent people were killed. January 2019, they say innocent people were killed. Who are the guilty ones? Who are surviving? Who are not being killed? So these are people who expose innocent people to danger so that they justify the cause. They try to mudslinging the government of being brutal, breaching human rights. Why is it that they don't lead demonstrations from the front? Because they know it's illegal. That's why Chamisa at one point called them stupid. He was correct. Because he wasn't there. Chamisa was somewhere else seated, waiting to announce, to read the press, like sympathizing with the people who could just been confronted by the law enforcement agents. All I'm saying is, let's practice the constitution. That's what is called rule of law. This guy who is saying whatever shit that I'm a thief and stuff, you know, this is typical of MDC Alliance. They do not have lines of argument. They can't stand a debate. All they can do is to insult and to provoke. If, imagine, if we were in a studio, Taka Garabi in a studio, I could have beaten him, and that's what he wants. Then you be saying that he's full of thugs. But I cannot wait to be called a thief and let him go like that. They provoke people. They do not have faith.
Mm. Thank you so much, Mr. Gaganji. And this is what Mkoma Richmond was actually about Nare, and what Nare was doing.
Right now, Pauribo, Utanama, you're in the room, Pauribo Papi.
Well, Gaga Jans, Momo, and I'm going to name my US Momo.
Pauribo Papu.
Is he still there?
Yeah, and Dofunga Gaga Janaria in a Zikira. Wana kwa nangawa siri kunzwa. Yes. Ndofunga. Yeah. Regaiti mboti titore tinzga wa terere watumira mashoko hao ku Facebook page ye viewe shona to zoka kwa muri. Tiruketa dambu ziko wa komana we MDC wa Stanley Manyenga pamwena wa Denford Ngadzuori na mozao na namba zao zirenga ziri kunetsa. Sakare gaiti mbozwa zvikutaurwa neva tinzwe zvikutaurwa neva tereri vatereri vedu tina Mukoma Fortune Zihara hanzi iopinion yavo hanzi vanhu vese vanosupporta MDC chimbogara ipasi mufungisise nekuti Chamisa akakutambisira inguva yenyu hanzi beta musiyane nepolitics mushandire mhuri chete ndimukoma Fortune Zihura ya wana kutawara watu waru kunyora waru kupi then nisenzeni two boy anze zakuda action modi mshorwa good evening studio 7 maskwela siya iwata skwela tinotenda Mukoma Useni Nyangwa waru kutindifone reyo then Fraser Chicks Nathan anze iko kushaya respect kurukuitwa na Gakanje shunura ati zapachena pati ari kumirira Jaka Oma ndi Fraser Chicks Nathan Selector Gabby Jones anzi ini ndirikutoda kumhanya murodi I'm ready then vamwe vatumira namba dzavo vachiti tovafonere ndo vamwe vatumira ipapa Chris
yebo chonga ye havasanda sixhuma ke sixoxa lamhlanje ngodaba lokuthengisela ukwenzakale eHarare sile ingcingo zethu zingani ziyahlupha kahlupha kodwa hayi zibakhona nje bayangena siyabathola ke kancane kancane lisipheke isikhathi silifonele ukathe silethuba lokuxoxa lomnumzana Denford Ngadziwore Mr. Denford Ngadziwore MDC Harare Youth Secretary welcome back again on set.
Thank you, Mkoma Jonga. So, Kutanga and Asera, White Hour, this is Anusiva. Mkoma, what is misguided? Ask Jackin one. What is happening in Kamuno? A Tipanisi is Suicide Assembly. Could you Tipanisi put it to notify Zanupiev? Could we are coming for you to remove you? Or to notify Zanupiev through police? Could you do Minuta? Because 1 hour, doesn't Zanupiev. Chechipiri, Zanupiev in a Norondo. You will hear the even after my notifier, when I get turned down. So, Kushika, why here, my police are? Why Kushanda, my police are in Nika?
asiri mapurita ya batu, shawari spirita, shawari notifaya. Bati parisi ino, kinetiko zero, chukuru, chukuti mapurisa, extension, yes, anupio vyutiliki, extension, yes, anupio vyutiliki, so bebo atikwazi kwa notifaya. Ati going forward, chakaita isu, mapisimu prosesi haya, azi kuzomira, and azi kuzomira anyone. Because wanawe Zimbabwe, wanawe Muharare, wanawe Nzala, wanawe Zinyuto. Wangatara hosu kama ture, wakama allegation. But Zanu PF knows the truth of what is happening in the country. Wanawe Zinyakuti Zimakundikana, awana solution to the crisis. Kutende Rakunetua Musuli, kutende Rakunetua Musuli, Manguja. Even EG watu, abala tino zikanwa.
Wa Gagaji. Hello, Mr. Gaganje, are you still there?
Ndilipo.
Ehe, tataura enyu tichimirira vateereri.
Mwana uyu dambudziko riripo. Zvematongerwe enyika zvinoda kukudzwa nekurayirwa nekudzidziswa nevanhu vanoziya zvavari. Dambudziko raita muMDC vaita ma same age boys vese, hakuna anotsiura umwe kana kudzora umwe. Zvaari kutaura kuti vataenderera mberi neratidziro. Zvinoita kuti varambe vachisangana nema law enforcement agents. Why? Because the manner in which they demonstrate affects those people who want to be taking part in demonstrations. The fact here remains, the economy is not well, things are tough, and the government is doing everything necessary to make sure we sail through. Even I thank the government for giving MDC MPs vehicles and stuff, because while I send some bus to parliament, no, that's not me with my MP, because the party are not Tambura, because they abused my funds. I don't know if I'm going to open it. Now, here are the Rwandan, we say, but the Avar Kutara, Imosa, Inosungi, Samun, Garam Trongo, Yepon, the Esa Mirjonga. Nekuunganidza vanhu nekuita ratidziro zvisina mapurisa mukati. Dambudziko rekuti tikataura, ndataura endikati vakabirwa iyeyu kana akambobirwa, akatonomhangara kumapurisa. Mapurisa aya anozongotanga kunzvimbo zvanopiwa kana tasvika panguva yekuti varambidzwa kuita mishonga. Asi pakati pese apo unobvuta vachiti mapurisa akanaka, mapurisa edini tafita pandakanzwa masvondo apera. Iko kamukomana akachitaura chamisa kuti tiri kuda masoja kuti auye tiite nhaurirano. Kana vangopedza kudaro, zvonzi kuti masoja aya ashati. Pakapinda vamunangagwa muna 2017, ivava vakomana ndo vanga vari pambera vachifara nekupembera, asi kuti vakazoshaya mapersonal benefits mukati mazvo. So handirongotaura ndise kuti kana vachipupura zvavo kuti vacharamba vachienderera mberi nokuratidzirwa, kundichiziva hangu mumwoyo mangu kuti havasi kuzoenderera mberi zvaguma nhasi. Tinoramba takatarisana navo, tinoramba tichivaona isuwo karamba takatarisa nezvaro zveZimbabwe zvinorinyara kuti vachasvika, asi ndinokuvimbisai kuti vagumisira kuita nhasi.
Ndizvozvo mukoma, regai tinzwe vangadzore 30 seconds. Tine muteereri ari parunhare.
ZANU-PF ndiye ikupara mhosva, iri kuuraya vana vezvimbabwe nenzara, iri kupara mhosva. Yakapromisa dzimba 800 by now, anoti zvine single house yavakwa. Vakapromisa mabasa, hapana basa ravakwa. Vakapromisa kuti maindastri anazviso still, hapana chaitwa. So actually ZANU-PF ndiye ikupara mhosva vana vezimbabwe, kuti they promise sex, they promise nothing was fulfilled since they are elected, even since the coup. So what we are saying isii patiri pano kudemonstrata, haiti mhosva. Demonstration is a right which is entitled in the constitution, but it is actually ZANU-PF through the police vakavharidza mademonstration. So illegally ZANU-PF ndiye akatopara mhosva in terms of kuvharidzira demonstration. This is a critical party. For 2 hours, 3,000 demonstrators stood by the street. At now, we are down at Mirizonga from MDC Youth. But Mirizonga has gone to the state of police to get a material gas. At the Mirizonga, the part of what the citizens in material gas, what is the Russian. So, look at this, Pazora Nazi, Mera Mangwana, Mera Chauya, and next week, Tibina Musliti. I think the Paramos and I think the Mira and that is wicked.
Thank you, Mkoma. Rambai muri parunare. Tine amuteereri vaHussein Makadi. VaHussein Makadi. I think we have lost Mr. Hussein, Chris.
Yeah. It looks like we have lost him. Yes. So, Mr. Gaganja? Yes. You hear what the people are saying there. So, in a nutshell, are you saying that the people shouldn't demonstrate and wait for the next elections?
No, I am saying peaceful demonstrations are constitutional.
Mm-hmm.
Recently, MGC had a rally in Mbari.
Mm.
If you have a grievance, you write to the police. You demonstrate peacefully, like we are going to do against the poor things delivered by the council. We are going to apply to the police.
Mm.
So that the police will analyze, gather facts, and will establish that our person is Miri Jongairi. As the MDC party, it is a party that was founded upon basis of lawlessness. That's why ever since MDC was established in 1999, mm. they've been at loggerheads with the law enforcement agent. They've been in court in and out. In 2007, they killed a police officer in Kwazana using stones. These are murderers. These are missionaries. They do not want to follow procedure. If they do an application, as MDC youth, even personally, myself, I would be happy to go and hand over their application to the police.
Mm.
They can be cleared as long as police and security army is satisfied that the demonstration will not end violently. But because they want...
But they've been turned down several times, Mr. Gakanj. They've applied and been turned.
Mm-hmm. What happened?
Yes.
Even I remember when Godfrey Senengam was still with ZANU-PF,
mm-hmm.
he applied to stage a demonstration. I'm not forgetting what was the purpose of the demonstration. He was denied. The police doesn't say, because you have brought your application,
mm.
go and demonstrate. They mm. analyze, like for example, they need to deploy police officers for that demonstration.
Mm.
Let's say you apply and say we are going to be 10,000. They know the ratios. For example, let's say 10,000 people need 2,000 police officers, but mm. they won't be having staff here 2,000 police officers because of other programs. They can tell you to stop. So the intention in the matrix are to vacuum GC, and say, if the gun won't stop us, you don't worry about change with the work in the middle of the region. The Vaura is a land, was not Mosa. Could you justify the political point with the police in the book? And the Saka Mapurita, when you send the one in the region.
Mukoma Gakanji, sorry kukubatai muromo. Vangadzure vataura kuti vapinda mugwagwa kwema awa mawiri pasina kana rusha kana chika na noise yaitika. Noise yaitika pauya mapurisa 2 hours later kuna Harare Street vakuparadza vanhu. Munoti
ndiri kuti mutemo hautenderi kuti vanhu ivava vapinde mugwagwa vachiratidzira zvisina police clearance. Ipapa paari kukuudzai kuti vapinda vachiita runyararo manyepo nekuti vavharisa vanhu zvitoro. Mapurisa anouya kazhinji katobedzi kana paita munhu achema-chema kuti inini handinei nezveratidziro yemudishi akandavhariswa chitoro changu. Baba, you don't break. You don't expect the constitution to protect you after you break it. You don't break the half side of the constitution and expect the other half to protect you. You enjoy the privileges of the constitution on one basis, that you are not abusing it, number one. You are not disadvantaging the next person by actually infringing on his or his own right. If they do a peaceful demonstration, a peaceful
Thank you.
Protest,
Thank you. Regards to the Mutere Mkoma Hussein, where I went to Zokazakari Parunare. Mva Hussein Magadi?
Kiripo Magadi.
Monokuluma Futir?
Ndinotaura.
Monotaura. Taura it is the Kanaku speaker. Tipe Funga Zimbam Serpenia through Kurukura.
Ne Kushamikika Baba, Taura, Baba, Koma Wangu, Umiria, and Fuya. Kubatikana kuti mtemo mumwe chete wavari kuti nhasi MDC yatadza kuenda kunonyoresa kumapurisa akatarisa kuti last year they almost had like 18 akatenda down nemapurisa achiambidza a peaceful demonstration. A peaceful demonstration is a right of every citizen. Saka vanhu vakaenda, they must be granted. Because one is a good way of expressing what they are feeling. Sakawan in Zimbabwe, one is right of a demonstration. But Shanita in Zimbabwe, that state is captured. Sanu PFU, Yakazum Bata, four corners, meaning of Mapolisa. People, what would be their own right to demonstrate? People are not satisfied with the government, so there is a right to demonstrate. But already, the MDC, and Alain, there is no Kumbira. execution of that demonstration, that they did demonstrate, they must be granted because it's their right. It's not only head office. It's not a terrorist organization. Both one head because that's in our way, it should be the right. They represent the mass we need. But I'm very surprised and I'm over and the last picture was shown when we were in Zimbabwe. Daylight. And so that everyone witnessed that. But in Poma Water of Zona, Anakufa, you saw an organ. No words, I'm Poma. If you are the only one who is enjoying Zimbabwe, don't think everyone is enjoying. The minor, lower Indian, some of the mass, they are suffering. You people must have a heart to rule the people. You must be leaders, not dictators, and the way you are doing in Zimbabwe. It's very painful. Now we are here in South Africa, Tungarakunoko. On our way. We have two sectors that are dealing with Zimbabwe for us to provide for our families. We always want to come back home, but the state in Munica is unbearable. Saka, people, they have the right to demonstrate, they have the right to whenever they will feel like going into the state, they must be granted
permission
to do so.
Thank you so much. Yes.
Sure.
Thank you so much, Mkoma Hussein. It's only that time you didn't get akutitize. Mkoma Hussein is calling from South Africa. He said last year alone, 18 MDC applications were turned down by the police. And he says ZANU-PF has captured everything, including the police. And also he says what makes him angry is the denial by Mr. Gakanja that no one was killed last year in August, Chris.
Yes, it's very, very interesting, Mr. Gakanja. Now, what do you make, Mr. Gakanja, of the situation as it is? You know, people are saying that they can barely afford, basic stuff. Even the example gave earlier on of people not being able to go to use commuter omnibuses. Now, when you see such a situation, is it not an indication that the government has failed?
You see, first thing I need to correct my brother Hussein, who has just called.
Mm-hmm.
These people, you know, it's like supporting MDC. Mm. You get a bonus of some kind of misunderstanding. I never said people did not die on the 1st of August. I said innocent people were exposed to danger. Danger which cannot be attributed to the ruling party or to the government, because these MDC guys are violent. In 2007, they stoned a police officer to death. During Morgan Tsvangirai's funeral, they almost burnt Kupe. Right now, you can't walk down Nelson Mandela wearing a T-shirt for another political party which is not MDC alliance. They'll beat you. So what I mean here is, vanouraisa vanhu vari innocent vachiuraya ivo vacho futi kana vakaona kuti vaprovoka state haina chaita ivo vacho vanourayana kuti vazotaurira pasi rese vachiti ZANU-PF yauraya. Right, ndoya panyaya yenyu. Zvinhu zvakaoma. Ende zvinhu vanofanira kuti vanhu vedu vakunzwisa kuti zvakaomera pasi. Ndosaka makaona kuti by election rakabva kuitwa muno muHarare. ZANU-PF yakawedzera mavhoti. By election rakaitwa kumwenezi kwainzi neko kamukomana rishamisa tapinda kuma raw areas mukambena vakarohwa nekure. Vanhu vari kunzwisa kurumva maproblems edu. It's not a government failure. As a country we need to be united to come up with the solutions and the way forward. Inini tinondishamisa chinhuwani. MDC people are problem killers. They can tell you the problems of this country using yes words from Oxford Dictionary. They do not have a single line of
solution.
Yeah, Mr. Ngatsuori, please respond. We are out of time. We are just about to come to the end of the show. Can you give us your quick response?
Munoziya iri kuti ZANU-PF musure election kukwadzana. Yakatera bhoho 30 meters away from polling station. Ende zvakaitwa as a way of campaigning. Mvura yakanaka chose, we know kuti mvura is a right to my citizens, tozvikurudzira. But the way maita zvakaitwa
it was a way of campaigning. That is the
unfortunately, we have run out of time. Sorry for that. I hope you join us again next time. We have come to the end of the show. That there was Mr. Denford Ngadzuore, MDC Secretary for Youth in Harare. You also heard from Mr. Alex Gakanje from ZANU-PF. My name is Chris Kande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri. I say, till we meet again, continue supporting Studio 7. Good night.